manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu chikumi 14, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaAmazon Munangagwa voita musangano kuState House nevakuru vemamwe mapato anopikisa. Vashandi vehurumende vochema-chema nekwavanoti kutadza kuzadzikiswa kwevimbiso yehurumende yekuvawedzera mari dzemihoro mwedzi uno. Mutungamiri wevechidiki muMDC vaObase Tole vodaidzwa kukamba yemapurisa muHarare mushure mekutaura kuti vanoda kuratidzira nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vemabhizimusi vanotengesa zvinhu kunze vanoti vanoda kuti bhanga guru reRBZ rivape mari yekunze yakawanda kuti vavanouchoviri kana vachinge vatengesa zvavanogadzira munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaAmazon Munangagwa nhasi vaita musangano nevamwe vatungamiri vemapato madiki akakwikwidza musarudzo gore rapera. Misangano iyi iri kuitwa pasi pechirongwa chinonzi Political Actors Dialogue kana kuti POLAD. Vachitaura pamusangano uyu vaMunangagwa vadzokorora chido chavo chekuti nyika ive nemari yayo. Vati vanoda kudzika mutemo wekuti vanhu vasabvumizwe kushandisa mari yekunze zvachose. Ngatinzwe mashoko avo kubva padande mutande rebazi rezvekubudiswa kwemashoko reTwitter.
But it is more critical that if we have our own currency, demand supply level MP will be determined by the assets of the country. The creation of wealth, infrastructure we have in the country will determine the level of supply of money in the country. So it is necessary that we have our own currency. And Kachashka Epapu, Chinegachaku Kisu, here is our currency. All transactions in this country shall be our currency. The US dollar cannot anymore transact in the country. If you go to the UK, with your US dollar, or you go to Zambia, or you go to South Africa nearby, with your US dollar or your euro, you cannot transact in any hotel or in any restaurant or any shop. You go to the bank and they change the money and be given the rand, then you transact. You go to London, you change it and be given a pound to transact. You go to Zambia, you have to go and they change and be given a kwacha and then you transact. Saka mari yose iri mashop iri kupi will not wait until yaenda kubank. Anotije opiwa currency yedu yotransacta nayo.
VaMunangagwa vati vari kushushikana zvikuru nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu.
Honestly, pakete yesuga inovata iri mushitoro yombuka mangwana yakwira price. Chii chaitika? Tena zvaitika kuti kana price yakwira, vokwidza maprices emaworkers tekusina mhere zvokuti vanenge vatoita ipapo. And unowana macompanies mamwe mashops mamwe vachitiwo US dollar. But the same company, the same employer, has never paid his US dollars. But each month I have paid US dollars.
Panyaya zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika vamunangagwa vati zvinofanira kubviswa sezvo zviri kukanganisa upfumi hwenyika.
Ya, kana ti Trump is not a politician, he's a businessman, but in politics. But the dimension I want to follow is one who says that Trump anofarira Pepsi, Israel. Saka zvamunofanira kuita president endai kuIsrael netimu nevabusinessmen votanga vasaina maagreement ikoko kuIsrael vapedza kusaina kuti nhambo iripo ndeyekuti hatikwanisi kuti titranslate nemaus dollar saka udzai Trump abvise masanctions maedrasi adini afambe Zimbabwe is very bad people. Amele kuti inoshanda here but kaishanda yanangona intetaadi vanhu vabisa masanctions vatofarira masanctions adini abviso ozvikozvitoizvi unotadza kutumira mari yako kumwana ari kuchikoro kumwe because the Zimbabwean so hazvitifadzi.
Vamunangagwa vavimbisawo kuti vanoda kurwisa uori munyika vachiti huri kukanganisa kugadzirisa upfumi. Vati vachadzika mutemo wekuti vanhu vatsanangure kwavanenge vakawana upfumi. Vavimbisawo kuti vachazadzikisa zvimwezvo zviri kutaurwa kuPoland. Vamunangagwa vati vanoda kuti mutungamiri achauya kumashure kwavo ange ari wechidiki. Kuti tinzwe zvizere nezvabuda mumusangano uyu, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wemutungamiri webato reMDCT Vaobert Gutu avapinda mumusangano uyu.
Musangano wanhasi wafamba zvakanaka zvikuru. Kwanga kune mapato akati wandei handina kuzenge ndamaverenga angu asi anga achipfuura gumi nevanomwe vandakwanisa kunge ndichiverenga. Vauya pamusangano wePoland Political Actors Dialogue. Saka nhasi ndingangoti yanga iri yandingangoti muchirungu yaplenary session. President vanga varipo vamunangagwa nemumwe wavatevedzeri wavo vakembo muhadhi nevamwewo ndingangoti na chief secretary to the president and cabinet nemaconveners vePoland vanovaivo retired justice Nare namai mukana naSangarwe vokuZimbabwe Gender Commission Chairperson. Saka nhasi taatine mukana kana kuti mikana yatawana yokuti tipirevo kuna president nemakurukota avo zviri kunetsa vanhu kunyanyanyanya taati vataurira isu kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika muno nenyaya yekuti mitengo yezvinhu yakwira zvinotyisa. Vanhu mari dzavo dzavanotambira dzatinotambira kumabasa hadzichamechi maprices emabasic goods and services.
Asi semaonero enyu vaagutu munoona zvamakurukura apa zvichitambirwa here uye pane nzira here dzekuti mungaona kuti zvamataura zviri kuzadzikiswawo nehurumende?
Nzira dziripo Blessing, sei ndichidaro nokuti pane ime thematic committee ichazenge ichiita izvo zvinonzi muchirungu monitoring and evaluation. Nokuti tataura isu tukati aiwa isu tichiuya kuzotaura hatisi kuuya kuzotaura zvokufadza hurumende, hatisi kuuya kuzotaura kuti todawo zvinzvimbo nokuti zvatiri kutoita izvozvo zvakatinakira, hatisi kutsvaga mabasa, hatisi kutsvaga kana power sharing, tiri kutsvaga kuti upenyu hwevana weZimbabwe huendeke.
Mutevedzeri wemutungamiri webato reMDCT Vaobert Gutu vari parunare muHarare. Bato reMDC rinotungamirwa naNelson Chamisa harina kupinda musangano wanhasi asi Blessing abata mutauriri webato iri vaJacob Mafume.
Isusu takamira tichiti nhaurirano tichaita inofanirwa kutanga naivo vamunangagwa saPresident weZANU, vaChamisa saPresident weVanhu. Kana vamunangagwa vabvuma kuti vasangane navaChamisa tozogadzirisa kuti nhoroondo dzacho dzotaurwa pakadini tichitaura nyaya dzelegitimacy neeconomy nemainternational relations. Saka isusu hatisi kuzoenda kuchitare chavari kugadzira chekutungana kwembudzi, chitare chine vanhu vari kuenda kudhibha ivo vasina mombe. Havana vanhu, havana mombe, ende uyezve hatingaindi kunodya mari yenyika semakudo ari kudya mumunda. Madyire emakudo mumunda anodya asine nezvamangwana. Ndo zviri kuitwa pamaprocesses awa. Pavari kudya mari yenyika tabuda hapana. Ikonomi iri kungoita wesi, zvese zviri kungoshata, hapana chiri kubuda chakanaka.
Asika vamwe vari kuti nyika yaenda kumagwere nekudaro pakuda kuti paitwe nhaurirano vamafumi pasina simukati yenzani.
Ndo yatiri kutaura iyoyo kuti nhaurirano tine bvuma. President vakataura patanga tiri kuchengetedza mwanasikana wavatsvangirai mudzimai wapastor Java. Vakataura kuti isusu toda kutaurirano, asi hatingaiti hurukuro dzisina kwadziri kuinda. Hatingaiti hurukuro dzekuti tinenge tichingoparadza mari dzenyika pasina zvatinenge tichibudisa. Isusu tinoda hurukuro dzinenge dzine munhu mutongi gava mainzanisi. Nyaya isina mutongi gava mainzanisi, hamuzivi kuti ari kuda kuita ichi ndeupi nekuti ichi tichazobuda nekupi.
Mutauriri webato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvino zvinonzi hazvichina kumira zvakanaka muvashandi vehurumende zvichitevera kusawedzerwa kwemari dzemihoro yavo nehurumende sezvavaitarisira kuti ichaita mwedzi uno. Mauto, mapurisa, majerigadhi pamwe nevarairidzi vanonzi vakawana magwaro emihoro yavo yemwedzi uno, uye vanonzi havasi kufara zvachose nekusawedzerwa kwemihoro yavo kuti ifambirane nekukwira kwemitengo yezvinhu. Mumwe mushandi wehurumende achika kudomwa zita rake ataura neStudio 7 anoti mari yaanosara nayo pamwedzi yakatodzikira zvakanyanya mwedzi uno zvichitevera kukwidzwa kwakaitwa mari yaanobatirwa nekambani yenyaradzo yekuti iye nemhuri yake vagozochengetedzwa zvakanaka kana vachinge vazoshaya. Mushandi uyu anoti mwedzi uno akasara aine 285 RTGS dollars mushure mekubviswa kwemitero nezvimwe zvikwerete zvaanobatirwawo. Asi paazoenda kubhanga kwake kuti atore mari yake anoti azowana yave 270 RTGS dollars mushure mekunge bhanga ratorawo mitero yaro. Mushandi uyu anoti chave kuraramisa vashandi vehurumende vakawanda kutengesa chero chavawana chinotengeseka. Ngatinzwe achitsanangura muhurukuro yataita naye uye yatashandurawo izwi rake kuti asaziikanwa.
Mamira zvaira ndekuti unga kutomhanya mhanya ukachinjawo kwaona ka 10-20 years ekufira wadzimai kunge vachitengesa zvinhu kutirarame. Panozopera mumonti ma41 munaona iye renti ingabezwa maus sometimes nechikafu like ukakwasa kuona $30 ine kutengerawo chikafu chakati in terms of mafuta ingaona chifurika zvanini patondinenyaya neshuga yacho inenge iripo neraisi zvine zviripo kwasazvaira sana nyama nechichi ndoa chisagawo marai madhireva muyamuya vanga vachitengesa zvakatiseuibaguruko nekuchengeta tunhu zvakatiwande wande totonichitengesa kuwedzera kuodha madhina dzinongova mbenga marandi vaenda kunana south odzakavanoita vainato ndomaravanatakuera muzimbabwe.
Tinoona kuti maa makatarisira kuti hurumende ichawedzera mari mwedzi uno, papa ine vimbiso here yekuti mari ichawedzerwa?
Kune mamitis aitwa sometimes unoona papalament pazhinzinozi yatinge kuti june tichawedzera something masevan ezvinozoona kuti muhoro wavo vatidzikirei vairodzwa nezvirikuitika. Saka tichipinda mabhenga achifungidza kuti tichaona iripo kwakuona hapaisiseti yatodzika bcause tichasi mananyaradzo nedzikaidi vakatavawedzera tachiwana zvakatiwandira nga yazouya pane zvino.
Tinonzwawo kuti pamunoisirwa mari kumaakaunti enyu kumabhengi, mabhengi anozobatawo zvakare dzimwe mari pamunozoitora haisi yamaisirwa yamunozotora.
Pane ishu yekuti vane mabhengi charges avo kwozoita 32% yakaiswa na ministry of finance yayo nechiwedzero chitipapo. Saka kuti vakuvana mai mazano kasika pano ari kuhoda mahofi amaya. Kuti shaka kadzi zvinozvira kuti chipezi shoma zvazvo pane kunotora state kumabanks.
Saka mamunozotengawo imi muzvitoro vanobvuma here kuti mushandise kadhi uye vanokubatirai zvakare here 2% yamambobatirwa zvakare kubhengi
mamwe vanobvuma vamovowedzerawo mutengo tirange achiita $14 munzi a kana yakadhi maruta $17 then 2% zvakare vapanechi panoswipa inobva yadiswa kuchipa for electronically 2% yachona kwatongorarama zvazvo kuti from hand to mouth.
Uya angari mushandi wehurumende asina kuda kudongwa zita rake sezvo anga asingabvumidzi kutaura pamhepo. Anga ari parunare nestudio 7. Munyori werimwe sangano revarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti varairidzi vakatsamwa chose nekusawana mari yavakanga vavimbiswa negurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza. Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakabudawo munhau vachiti hurumende yakanga isina urongwa hwekuwedzera vashandi vayo mari mwedzi uno. Vamajongwe vanoti havaone nhengo dzavo dzichibudirira kuenda kumabasa svondo rinouya nekuda kwekuti dzinenge dzisisakwanisi kuwana mari dzekufambisa. Hatina kukwanisa kubata amai Nzenza kanawo muzvinafundo Ncube kuti tinzwewo pamire hurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamajongwe.
Pana minister welabor vanonzi Dr. Nzenza vakabuda vakati vachangoongorora nyaya dzemasalary. Pakanyorwa nemugovernment media kuti salary increments for June for civil servants. Zvino June yasvika tadzokera mari yacho yanga irimo yakatodyiwa napongwe yakatoderera kubva payanga iri. Maservice provider vana gazi vananyaradzo vana pismas vakatora mari kuri vati mari yaitambirwa mwedzi wapera yakatoderera. Zvinoreva izvo kuti varairidzi vakawanda vari kwavari vane nyunyuto huru yekuti hurumende yakuita ngonozi chikomba chinenge chichinyepera girlfriend kuti ndichakupa mari kupera kwemwedzi. Mwedzi wasvika chobva chatiponi apa ndiri kusouth africa hatichagoni kubhadhara reni. Ndozvakuitwa nehurumende vatisingatarisiri kuti hurumende inotanga kukoronyera neutsotsi. Varairidzi vakawanda vanga vachindipona nhatu vari kutsutsumba vari kunyunyuta vakutopopotera maunion sekunonzi titinowedzera mari.
Saka tingaona here muchitora matanho tichiona kuti makambopa mukana kunhaurirana.
Matanho atotangazve kutorwa nekuti language yangu ndokunga matonzwa kuti yachinja. Pai pai taitino ngatimbopei mukana ngatitaure iye nezita kuti haiwa tasvika pekuti uku kune minzwa uku kune moto. Saka hatina option nepanisana pekuti kuti titobuda apa titobambaidza nepaminzwa ipapo kana kuti nepamoto. Saka tinozwa kuti pamoto tichatsva asi tatatsva taona toita sei. Kuminzwa tichabayiwa asi tichazwa tichaita sei. Tiripo ndechekuti murayiridzi azvipira kuti haiwa hurumende ngaitibudira pachena kuti tiri vana vayo here kana kuti tiri vatorwa pamusha pana.
Mune urongwa here hwekuedza kunzwisisa kuhurumende kuti iyo nyaya yemari yaJune yafamba sei?
Chokwadi tiripo ndechekuti hurumende yacho iyi haiteereri. Takanoonawo munangagwa musi wa21 December. Takanoita mapetition matches kulabor tikanoita tsamba pamwe chete nezimcha kuparlament. Tsamba tiwamba tichingonyora. Saka tinoditwa nehurumende yechiri. Hurumende kana iri hurumende yevanhu. Kana vakatora pavo kubva kuna mugabe vachiti vada kugadzira masolution achinga pavakundikana.
Avanga vari munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare nestudio 7. Mutungamiri weboka revechidiki mubato rinopikisa reMDC kuYouth Assembly vaObase Tole vambobvunzurudzwa nemapurisa muHarare vachiyambirwa kuti varikuda kukonzera kusagadzikana munyika nematauriro avo. Asi vaStole vari kuramba nyaya iyi. VaStole vanonzi vaenda kumapurisa eLaw and Order kuHarare Central Police Station nemagweta avo eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanga vasina kupirwa nyaya iyi uye vanga vari mumusangano. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata vaStole kuti tinzwe zvizhinji.
So ndaenda kumuzvara nhasi ndikanoteerera nyaya yavo. Chavari kutaura ndechekuti ivo vanotenda nekufunga kuti inini mukutaura kwangu ndiri kuita insight what they call public violence. So they were giving reference to my address and recently ended rally and also my address at a press conference yatakaita mazuva mashoma apfuura. Ivo vanoti kutaura kwangu ndiri kuinsider public violence. So ndozvavanga vandidanira. Asi handina kuzenge zvangu ndichigara kwestrate nokuti vazongoita one and caution me ndikatenderwa kungobuda nizaita nekuti mambeta angu nduwa haguna kundi siwe mchinda.
Saka yambira wanga wachikupa indi kuti muite secha isu?
Ivo mkutaura kwao wano tindisa taura so wano funga kuti izo zuma inside a public violence. Asi inikuona kwangu so mtunga miru wechidiki. Andiku ziri kuti chavanengu wachiti kuinsaita chii. Noti munu kutaura kuti unenzara inoo nzara kumpikwa ne munu wese wese asiro kwa inside a public violence. Akungura angariza wano matamzi kwa tukusangana nao. So kwa wari, nuna sauti wari kuzama kutungo, tisa taure nuna zedi, ase kuzimba kwedu nekuziwa kwedu, sana ya Zimbabwe, changu ramba kitaura mkutamutika kwedu, tunutaura kutu, apapaka ipa, nukuda arapano na kutipa gaziri.
Saka, vanga waine umbo wakaita sei wa wanga wachikupai?
Ivo mkutaura kwao wanoti, vanga waine mazu wa manjindi, wachikeverera, mchurungu wachanta wedu kuti wachobzefa, mkutaura kwangu kwa. Saka akisazo zaku mbo wangawa na uji njikusika pati asimu kutara kwa wakati kubaza nda sarungo kutunga mirewe chidichi wangawa ruku obzeva kutindu kutawura kutikutini kati uyechiruzi.
Saka izu isema onirenyu mnufunga utizurugu itirwe
aa igaro ziwaka kutinyaze kuchikizira na zinenge zikira rama mkatine njika ezimbabu mugariro kutikano kangu utunga mirira mkange mchitawuro zujinji zuruku itika mnika ezimbabu. Kukanganiswa kwe utongi muzimbabwe asigoni kuti vakusiye vanoto kudana woda kumbo kuchitizira zvishoma asi isu tinoziva hedu kuti igaro ziva nokuti haratidzokere shure panenge pakareseka nesu tinokwataura kuti pagone kutasanudzika.
Mutungamiri weboka revachidiki mubato rinopikisa reMDC vaObase Tole vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vanorwira kodzero dzevanhu uye venyika dzekunze vakaita sehurumende yeAmerica nevari mugungano reEuropean Union vanoti vari kushushikana zvikuru nekusungwa-sungwa kwevemasangano akazvimirira uye vanopikisa. Asi vachibvunzwa neStudio 7 nezvekusungwa-sungwa kwevanhu kurikotara zvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende inosunga vanenge vaita zvisiri pamutemo.
Nyika yega yega ine mitemo yayo. Kana munhu aita zvisiri pamutemo anoendeswa anotorwa otongwa kana aonekwa aine mhosva oendeswa kujeri kana asina hana. Saka chinenge chakakosha kuti kana munhu asina mhosva haana mhosva ende tinovimba zvikuru nemakotsi edu tovimba zvikuru nesystem kuti kana munhu asina mhosva haana mhosva.
Gurukotaro zvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vemabhizimusi anotengesa zvinhu kunze kwenyika vari kuchema-chema kuti mimwe mitemo yebhanga renyika reReserve Bank of Zimbabwe inofanira kuvandudzwa. Izvi zvabuda pamusangano waitwa nhasi muBulawayo pakati pevamwe vemabhizimusi ava negurukota rezvekunze kwenyika nekutengeserana Dr. Sibusiso Moyo. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vemabhizimisi ava vati vanoda kuti bhanga reRBZ rivandudze mutemo wekuti vanenge vatengesa zvinhu kunze kwenyika vanowana zvikamu makumi masere kubva muzana zvemari yekunze inenge yawanikwa kubva mukutengeswa kwezvinhu izvi. Mumwe wevana muzvinabhizimisi vane maonero aya ndianai Christabel Nyakonda vanove mukuru wezvekutengeswa kwezvigadzirwa mumwe kambani inogadzira zvinhu zvesimbi inonzi Scandia Steel. Amai Nyakonda vati kuchinjwa kwemutemo uyu kunogona kubatsira kusimudzira mabhizimisi avo.
Kana tikatengesa kunze kwenyika mari yacho ikauya isusu tinopiwa 80% hard currency and then hurumende otora 20%. But manje kuti 80% tiitore kuti tonotenga imwe raw material outside haizokwani ndiro dambudziko redu.
Bhanga reRBZ rine mutemo wekuti vemabhizimisi vanenge vane mari yekunze iri mumabhanga inotengeswa pamusika weinterbank market kana ichinge isina kushandiswa mukati memazuva makumi matatu. Mumwe wemuzvinabhizimisi vaMartin Mabvira vekambani yeMake Engineering Private Limited vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti dai mutemo uyu wavandudzwawo.
tiri small. So tinge chikumbira kuti mari yedu tinge ta export. Tikata exporta order inenge yauya nzima taiona after maybe 3-4 months. When we get that money, we need that money to stay in the bank, not necessarily liquidated, so that when we want to do the next order, which might take again another 3 months, Maria iripo kuti tigotenga ma raw materials and we continue like that. Akusvika economy yedu yaistabilize.
Vasibusiso moyo avo vange vari munyarikani pamusangano uyu vabvuma kuti zvinhu munyika hazvina kumira zvakanaka. Vakurudzira vemabhizimisi pamwe nevamwe veruzhinji kuti vanzwisise kuti mari yekunze iri kunetsa kuwana, saka inowanikwa yacho inofanirwa kushandiswa neungwaru kuti ibatsire kumudzurudza upfumi hwenyika. VaBrian Wilson vanove mukuru mukuru wekambani inogadzira shangu nezvimwe zvinogadzirwa nematehwe yePrestige Leather vati vemakambani akaita seavo vanonetseka nekuti michina yavari kushandiswa saya chembera uye vanoshuvira kuti hurumende ivabatsire pakuti vawane mitsva.
Tushandisa ma machines as late as 1940 and zviri kutadzisa kuti tikwanise ku exporta.
Mukuru anoona nezvemabasa ekutengeswa kwezvinhu kunze kwenyika muABZ vataengwa chitauro vaudza musangano uyu kuti bhanga ravo rakazvipira kubatsira vose vanotengesa zvinhu kunze kwenyika vanenge vachida mari yekunze yekuvandudza mabhizimisi avo. Kunze kwekuchema-chema nekusawanikwa kwemari yekunze, vaClarence Mutangara avo vanoshanda nekambani inotengesa zvirimwa inonzi Amara Private Limited vati vanosangana nedambudziko rekuti dzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica dzinorambidza kupinzwa kwezvimwe zvirimwa munyika inzi. Vamoyo vati vamiriri veZimbabwe kune dzimwe nyika vanofanirwa kuve pamberi pakubatsira vemabhizimisi kuti vatengese zvinhu zvavo kunze. Mukuru wezimtrade vaAlan Majuru vati musangano uyu wange uine chinangwa chekuti vemabhizimisi vawane mukana wekusangana navamoyo kuti vazive zvimwe zvezvimhinga mupinyi zvavari kusangana nazvo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Iye zvino tomonzwa zviri kubva kwamuri imi vateereri kuburikidza nesocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tangatine hurukuro nemuimbi Bazooka anoimba iye musambo weZim Dance Hall.
Chori kuchikoro, 2004.
Oh, wakadzidza kupi?
Kubudirira.
Ehe. Tinoona kuti ajaira kungokuona uri kuchill sport, uchiimba nevamwe, uchiita sei sei, tichikuona uri kumango mashows amunoita. Uri kunzwa sei uri pa London pari zvino?
Aiwa, kufapo. Aiwa, chando kuri kufaya.
O muno kuti kuchando.
Eh.
Iwewe pawakanzwa kuti uchange urikuenda unoridza kuchando, wakachitambira sei?
Papakaipa. Ndinozoona kuti mufunga pamwe vanhu vari kunyepa. But ndakatozozoona kuti aiwa, ndotodiwa. Isko ratidza mabara ikoko.
Tandiri kuteerera chimbo chako ichi chekuti kukwata. Unenge uchirevei? Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Tinotenda Marvelous vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk nhasi na 8 PM apo tiri kutarisa mashoko evashandi vehurumende yekuti hurumende yatadza kuvawedzera mari dzemihoro mwedzi uno sekuimiswa kwavo kwavanga vakaitwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoita musangano kuState House nevakuru vemamwe mapato anopikisa. Vashandi vehurumende vochema-chema nekwavanoti kutadza kuzadzikiswa kwevimbiso nehurumende kuvawedzera mari mwedzi uno. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.